Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 9 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid muZimbabwe zviri kutaridza kuti chirwere ichi hakuna kwachati chaenda, uyezve zviri kuratidza kuti panoda basa rakawanda zvikuru rekuti surveillance system yepublic health yemuZimbabwe inge ichienderera mberi.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira. Varayiridzi voshushikana nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakati hurumende yavo haisi kuzombunyikidzwa nezviri kudiwa nevadzidzisi. Masangano evagari vemuHarare nechitungwiza ochema-chema neurongwa hwemakanzuro avo kuda kuputsa zvivakwa zvakavakwa zvisiri pamutemo. Sangano reWorld Food Program rinopiwa mubayiro we-2020 Nobel Peace Prize. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCovid-19 huri kuramba huchikwira zvichitevera kubatwa kwevamwe 32 kana kuti 32 vaine chirwere ichi nezuro wakare pavanhu 125 kana kuti 929 vakavhenekwa nezuro. Vese vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze. Aka ndekekutanga mukati memazuva anodarika masvondo maviri kuti uwandu hwevanhu vane chirwere ichi udarike 30. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika yose wakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana 551 kana kuti 7,951. Vanhu vakanga vapona kubva kuCovid-19 kusvika nezuro vakanga vave zviuru 6,446, izvo zvakasiya vanhu chiuru nemazana 2,096 kana kuti 1,276 vachiri kurwara. Uwandu hwevanhu vafa wakaramba huri pamazana 229 kana kuti 229 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Matunhu akawanikwa vanhu vaine chirwere ichi anoti Ulawayo iyo ine vanhu vapfumbamwe, Harare ine vanhu 10, Mashonaland East ine vanhu 6, neMashonaland West ine vanhu 9. Dunhu reMashonaland Central harina kana munhu mumwe chete ari kurwara nechirwere ichi pari zvino, kuchitiwo dunhu reHarare ndiro dunhu rine vanhu vakawandisa vanosvika chiuru nezana nemakumi 29 kana kuti 1,129 vari kurwara kusvika nezuro. Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vanoti kukwira kweuwandu hwevanhu vakabatwa vaine chirwere ichi kunoratidza kuti chirwere ichi chakadzika midzi munyika. Dr. Nyashanu vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramba vachizvidzivirira kubva kuutachiwana hunokonzera chirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid muZimbabwe zviri kutaridza kuti chirwere ichi hakuna kwachati chaenda, uyezve zviri kuratidza kuti panoda basa rakawanda zvikuru rekuti surveillance system yepublic health yemuZimbabwe inge ichienderera mberi. zvinenge zvichida kuti hurumende inge ichitewera rural areas kwakaenda vanhu. Iye zvino vanhu vapararira munzvimbo dzese, saka chirwere ichi chakukwanisa kungowanikwa pese pese. Saka kukwira kwachiri kuita kuri kutaura kuti vanhu vanacho chirwere chirimo muwani imomo, uyezve panofanira kunge pachiitwa aya tinoti interventions kana kuti zvidziviriro zvekuti chirwere ichi chisatapukira mune vanhu vakawanda.
Kune nzvimbo dzakamboziviswa dzakaita seHarare neBulawayo dzichinzi ndidzo dzawanda vanhu vane chirwere ichi, anganzi pachirungu mahotspots. Muri kuona here hurumende iri kuita zvinogutsa mukuvheneka vanhu munzvimbo idzodzi dzinganzi mahotspots?
Ndinofunga kuti muZimbabwe hazvisi kunyasa kunge zvichifamba mune mazvo, nekuti kana tisina surveillance system yakanaka yekuti tinenge tichikwanisa kuzenge tichitevera vanhu vanenge vabatwa nechirwere cheCovid, nekuziva zvekuti panopinda nevanhu vachibva kunyika dzakasiyana siyana ndepapi, zvinoita kuti zvinge zvichinetsa pakuzoti tinge tichiziva kuti ndiani anganga achitestwa. Asi chinofanira kunge chichiitwa chaicho ndechekuziva iye zvino kuti nekupinda nekufamba kwaita vanhu vachipinda muZimbabwe, Ministry of Health inofanira kunge ichiona kuti iri kutevera kunzvimbo dzese, hapasisina maselected areas. Asizve vanenge vachifanira kunge vachiona kuziva kuti panopinda nevanhu ndepapi, uyezve vanhu ava vachionekwa kuti kwavabva vabva vavhenekwa here, kana vabva vavhenekwa vasina chirwere ndizvozvo, kana paine matest anenge achiitwa anga achiitwa nemazvo.
Zvii zvamungakurudzira kuti veruzhinji vaitewo mukudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19?
Chinofanira kunge chichiitwa ndechekuti prevention systems akafanana nekupfeka mask, akafanana nesocial distancing, akafanana nekunge vanhu kana vakaungana vasange vakanyanya kuungana vari padyo napadyo. Zvese izvi zvinofanira kuramba zvichitaurirwa vanhu vachidzidziswa neiye yatinoti health promotion, nekuti iye zvino kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere kuri kutotiratidza kuti chirwere ichi chichiriko, chiri kupararira muvanhu.
Vanga vari Dr. Matthew Nyashano, vanhu venyanzvi mune zveutano, vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kutevera chirwere ichi pasi rose inoti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nematanhatu nezviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvinomwe, kana kuti 36,577,000 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vanodarika 1,062,000 vafa nacho. MuAmerica umo mune vanhu vakawandisa vabatwa neCovid-19, vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu nezvipfumbamwe, kana kuti 7,609,000 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vanodarika zviuru mazana maviri negumi nezviviri, kana kuti 212,000 vafa. Varairidzi vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutambisa nguva yavo vachikesidzira varairidzi vasiri kuenda kumabasa. Varairidzi ava vanoti dai vaMnangagwa vatsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko remihoro rakatarisana nevarairidzi munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Varairidzi vakawanda vanoti vari kukashika mazwa zvikuru nemashoko emutungamiriri wenyika vakataura kwaMutare vachiti hurumende yavo haizobvumi kumanikidzwa kuita zviri kudiwa nevarairidzi, vakati vasiri kuenda kumabasa vachanyimwa mihoro yavo. Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Shou, vati hurumende ndiyo iri kutombunyikidza varairidzi nekuvamanikidza kuti vaite zvisingagoneki. Vazvowo vati nyaya iripo ndeyekusakwana kwemihoro, nekudaro hurumende inofanirwa kugadzirisa kuti varairidzi vawane mari inoita kuti vararame, pamwe nekukwanisawo kuendesa vana vavo kuzvikoro.
Varairidzi varingoti mari iyoyo haikwanisi kuti vakwanise kuti vaende kubasa kwavo. Vane chidokwadokwa zvekuti vaende kubasa, asi mari haikwani yekuti vakwanise kunge vachienda kubasa kwavo. Zvikuru sei maschool fees akakwira akuita ma 26,000 to 60,000. chavawa anawara hizi anuwa tida kutuwa wano iyo wabereki wanawa wangaenda kuzikoro sei iyo waitanga 3.6.
Vachipindura panyaya yekuti hurumende haina mari yekupa varairidzi vazvowo vatiwo zvinovashamisa kuti vamwe vashandi vehurumende vakadai semasoja nemapurisa vari kutambira mari yakawanda kudarika varairidzi. Vazvowo vatiwo hurumende ngaise pachena mari dziri kutambirwa nevashandi vese vehurumende vachiita zvibatsiri kuti vamwe vashandi vehurumende vanotambira mari yepamusorosoro vamwewo vachitambira mari isingakwani kuti vachengete mhuri dzavo.
Kana pale unofunga kuti varairidzi vanoda mari dzakawanda, isu tinochallenja hurumende kuti iproduce masalaries anotambirwa nemunhu wese, kubva kuna president kuenda macabinet ministers kuenda kumamps kuenda kumateacher kuenda kusvika kuna groundsmen. Zvingaitawo here kuti groundsmen wapachikoro anotambira mari inopfuura yaticha.
Munyori mukuru musangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vati chero vakanyimwa mari nekuti havasi kumabasa hazvina musiyano wakanyanya sezvo mari yacho yavari kutambira iri shoma shoma zvichienzaniswa nemari inodiwa kuti munhu ararame pamwedzi wega wega.
Chinotakaita muzvikoro zvedu ndezvekuti varairidzi vari kuda mari kuti vakwanise kuvadzidzisa nekuti varairidzi havana mari inokwanisa kunge vachienda kumabasa nekuti hazvina zvazvichachinja kuti vataura kuti vasiri kuenda kumabasa vakupiwa mari nekuti mari yacho yavari kundopiwa yakangofanana nekusapiwa mari. Saka isu ticharamba takamira ipapo pakuti varairidzi ngavange vachiwedzerwa mari.
Mutungamiriri weZimbabwe Teachers Association vaRichard Kundani vatsinhirawo vachiti varairidzi vane chido chakanyanya chekuenda kubasa asi vakati hazvibatsiri kuvati vaende kumabasa ivo vasina zvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti vaveko. VaGundani vatiwo vakazvipira kuita musangano nemutungamiriri wenyika kuitira kuti vanyatsovaonesa zviri kusangana nevarairidzi.
Semusangano weZimbabwe Teachers Association takazvipira kuti tiite nhaurirano dzinosanganisira kana nehighest ofisi yapurezidhendi wenyika tichivapawo umbowo hwokuti pasi apa pakambomira sei.
Varairidzi vanoti vanoda mari dzemihoro dzinoenderana nemadhora mazana mashanu nemakumi maviri emari yekuamerica uye kuti kuzvikoro zvese kuiswe urongwa hunobatsira kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere checovid-19 kuti utano hwavo nehwavadzidzi huchengetedzwe. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa kuti tinzwe divi ravo pamashoko ari kubva kuvarairidzi. Vachitaura kwamutare nezuro mushure mekushanyira nzvimbo dzakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai kuchimanimani, vamunangagwa vakati hurumende yavo haizobvuma kumanikidzwa kuita zviri kudiwa nevarairidzi, vakatiwo vese vari kuramwa mabasa vachasheya mihoro yavo. Asi masangano evarairidzi ari kuramba akatsika madziro achiti hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo kuitira kuti vadzokere kubasa. Vana Sorojena vareremo hapwa dzemakomo vakasiya vataura kuti panorwa mikono uswa ndihwo hunokuvara. Ichokwadi sezvo kunetsana kwehurumende nevarairidzi kuri kuvhiringa dzidzo yevana vechikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano anomirira vagari mudunhu reHarare reMetropolitan vari kupikisa chirongwa chemakanzuru ari mudunhu iri chekuputsa dzimba nemabhizimusi zvinonzi zvakavakwa panzvimbo dzisingabvumidzwe. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera chiziviso chayakapiwa nehurumende chekuputsa dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo, kanzuro yechitungwiza nezuro yakazivisa kuti ichaputsa zviuru zvedzimba nemabhizimisi mimisha yakawanda inosanganisira St Mary's, Seke, Zengeza nemimwe. Dzimwe dzedzimba dzichaputswa ndeidzo dzakavakwa panzvimbo dzakaita seMacheke Square kuSt Mary's, dzimba dzakavakwa kuseri kweSt Mary's Police Station nedzimba dzakavakwa pamatoro ari pedyo nenzvimbo inoyuga vanhu kuSt Mary's kwekare. zvakare muzvare Alice Kuveyave chitungwiza Residence Trust vaudza Studio 7 kuti vachapikisa zvakasimba urongwa hwekanzuru vachiti zviri kurongwa izvi hazvisi pamutemo.
Uye zvekare tichitasa bumbiro remutemo rinorambidza nyema illegal suppression illegal demolition ndokwatirira gari ari illegal nekuti dzimba idzi hadzina kuvakwa nhasi hadzina kuvakwa nezuro hadzina kuvakwa marimwezuro dzimba dzine makore dzakavakwa ende kanzuro yaiona kunyange velocal government vaiuya kuno vachipfuura vachiona dzimba idzi dzakavakwa nhasi munhu wongofuma achinzi chakukupwa nhiya pasina notisi.
Muzvare Kuveya vati kunyange hazvo kanzuro yavo yakazivisa nzvimbo dzichaputswa dzimba nezuro kanzuro iyi yakatotanga kuputsa dzimba.
Vakatotanga takatokuma tichiona kwatotanga kudistroya Saturday izvozvo handisotaura izvozvo pamakoni kari kutodistroyiwa izvo.
Sachigaro veHarare Metropolitan Residents Forum vaMavela Skumalo vati vari kupikisa urongwa hwekanzuro uhu.
Sakawo hatina chete kungotaura nemagweta edu tabata nawo zvakare na nevakasanochibata chigaro chatown clerk vanonzi mai Matona zvakarewo tikataurawo na development coordinator amai Chisango tikawirirana kuti tiitewo musangano isiwo muvhuro wechimbi chimbi wekuonesanawo kuti chirongwa ichi chiri kubva kupi chine zvinangwa zvei zvakare tingabatsirane sei kuitira kuti toita yatingati pachirungu win-win situation pasawane vanoluza pasawane vanohwinawo zvakare.
Vakumalo vativo vanoshamisika kuti pave neurongwa hwekuputsa dzimba asi pane mutongo wakaturwa nedare repamusoro unorambidza kanzuro ichitungwiza kuputsa dzimba idzi muna 2017.
Saka hongu tinoziva kuti nguva yafamba kwafamba makore anokwana kuita matatu kubva muna 2017 asi dare richakamira ipapo nekuti nyaya iyi haisati yaenderera mberi yapinda mumatare guta richitungwiza rikapiwa mvumo kuti rienderere mberi maringe nei nekupunza dzimba idzi.
Kanzuro yeHarare iri kuronga kutanga kuputsa dzimba dzakavakwa panzvimbo dzisingaite nguva pfupi inotevera. Meya veHarare vaJacob Mafume vati vanhu havafaniri kuvaka pese pese zvisina mvumo yekanzuro uye dzimba dzinovakwa pasingakodzeri dzichaputswa.
Isu tinoda kuti panenge pari raiti hapaputswi asi panenge pakaitwa zvisiri pamutemo pakaitwa musengapere panoita nyaya.
Dzimba dziri kuputswa ndeidzo dzakavakwa pamatoro nzvimbo dzaifanira kuvakwa zvikoro machechi nezvimwe dzimba dzakavakwa pasi petambo dzemagetsi nezvimwe zvakadaro. Mushandi mukuru mudunhu reHarare Provincial Development Coordinator vatafadzwa muguti vakaudza makanzuro eHarare nechitungwiza masvondo maviri apfuura kuti anofanira kuputsa dzimba dzese nemabhizimisi akavakwa panzvimbo dzisingabvumidzwe vachiti vanhu havafaniri kungovaka pese pese. Vamuguti vanoti nyaya yekuvaka pese pese mumaguta inofanira kupera zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano reWorld Food Program rapiwa mubairo wegore rino weNobel Peace Prize senzira yekuremekedza mabasa ari kuitwa nesangano iri mukupa vanhu chikafu pasi rose. Vachizivisa nezvemubairo uyu, komiti inopa mubairo uyu yeNorwegian Nobel Committee yati iri kupa mubairo uyu kuWFP sezvo yashanda zvakasimba mukuona kuti vanhu vane nzara vavana chikafu munguva ino yechirwere cheCOVID-19 icho chiri kubata vanhu vakawanda pasi rose. Sangano reWFP rati mubairo uyu unopa rudadiso uye mucherechedzo kuvashandi vesangano iri vari kubatsira vanhu vanodarika 100 remamiriyoni nechikafu pasi rose. Mutauriri weWorld Food Program vaThompson Piri vati sangano ravo riri kushanda munyika makumi masere nesere pasi rose uye zhinji dzacho hadzina kugadzikana. Tambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency rinoti riri kumhanya mhanya zvikuru kuitira kuti ribatsire zvuru nezvuru zvevanhu vemuDemocratic Republic of Congo vari kutiza kurwisana kunotyisa nekuurayiwa kwevanhu mumatunhu ari kumabvazuva kwenyika iyi anoti North Kivu neIturi. Zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vemuDRC mamiriyoni mashanu nechidimbu havasina pekugara. Vanhu vari kupinzwa munhamo iyi nekurwisana kuri kuitika muNorth Kivu neIturi. Mushure mekunge mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaisa mashoko paTwitter yavo vachiti mauto ose emuAmerica ari muAfghanistan anofanirwa kudzoka kumusha gore rino risati rapera, vakuru vakuru vemauto vanoona nezvekudzoswa kumusha kwemauto ari kunze kwenyika hapana kana ati ataura nezveurongwa hwavaTrump. Nguva yatarwa navaTrump iri pedyo zvikuru nenguva yanga yatarwa nehurumende yavo, uye zvinonzi vakuru vakuru vemauto paPentagon vari kunetsekana zvikuru nezvichakonzerwa nedanho ratorwa navaTrump iri. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupika majeri ekuBotswana zvinonzi hazvisi kutora mukana wekuti zvinopikira kuZimbabwe sezvino muchibvumirano cheZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakaviso musi vaudza Studio 7 parunaro kuti hakuna chizvarwa cheZimbabwe kana chimwe zvacho chakaita chikumbiro chekuti chidzoswe kumusha kubva pakaitwa chibvumirano ichi mwedzi mifumbamwe yakapfuura.
Kubva patakaita chibvumirano ichi mwedzi mifumbamwe yapfuura hakuna chizvarwa cheZimbabwe kana chimwe zvacho chakaita chikumbiro chekuti chidzoserwe kumusha kunopika jere.
Vamusi vati Botswana yanga yakatarisira kuti chaderedza uwandu hwevanhu vari mumajere enyika iyi kuburikidza nechirongwa ichi.
Chiri vebazi rekudzivirirwa kwenyika nezvemutemo, shuviro yangu iri kuti tideredze uwandu hwevanhu mumajere edu kuburikidza nechirongwa ichi.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe chiuru chimwe chete nemazana manomwe nezvinomwe zviri kupika munyika iyi, kwotiwo mazana mashanu nevatatu vakamirira kutongwa kwemhosva dzavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mujeri muBotswana chisina kuda kudomwa nezita racho chinoti majere muBotswana akanaka kupikira zvichienzaniswa nemajere ekuZimbabwe.
Eya, endiri inini ndingasada kuti ndiende kucherere kumusha ndekuti panguva yari zvino zvinofanana nemishonga chikafu iyo government pachayo iri kutadza kuti ikwanise zvimwe zvinhu zviri simple. So kana taisusu manje taakujeri kune zvirwere zvakawanda naivo vanhu vacho vanenge vari maprison havasi kurarama zvakanaka. So chiiti chaita kuti isusu tirarame zviri na kasi kuimwe nyika zviri nani.
Mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice Fatendai Mbofana vaudza Studio 7 kuti kubatwa senhapwa kunoitwa vasungwa mumajere emuZimbabwe ndiko kuri kuita kuti varambire mumatirongo eBotswana.
Majeri emuno munyika haiti kugara vanhu. Majeri emuno munyika haakodzeri kuti agare kana mhuka dzadzo zvezvipfuwo. Tinotoona veSPCA vangatomhanye mhanye kuti muri kushusha mhuka idzi nyangwe dzakaiswa majeri akaita seatina muZimbabwe. Ndo uchapupu hatiri kuudzwa nevari kunge vapedza nguva vari majeri muZimbabwe. Saka handionini pane munhu chaiye angabve mujeri kana rekuBotswana kana rekuSouth Africa kwavakatogarawo zviri nani zvinokodzerawo nekodzero.
Vambofana vanoti kupinda mujeri remuZimbabwe kunotyisa nokuti hakuna zvinhu zvinodikanwa kuitira kuti utsanana neupenyu hwevasungwa huchengetedzeke.
NeCovid yanetsa, chero pasina Covid handingadi kupinda mekuti pekurara chaipo panonetsa. Apa uri kurumwa nenda, apa pekugeza chaiyo kana pekurasawo kwekuzvibatsirawo kurasa mvura chaiyo kana kudii hapana, hapaiti. Ndoti ndosi hangu kwandakavharirwa kuBotswana kundoti ndiise ikoko, aiwa dzinenge dzatorashika njere.
Vachitsigira mashoko avambofana mumiriri wedzenge dzaWest National Assembly uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikana vakabuda mutirongo munguva pfupi yapfuura mushure mekunge vabvisiswa mari yechibatiso, vanoti majere emuZimbabwe haana zvekudya zvakakodzera uye magumbeze ekufuga. Munanye mavuvu gorerino sangano re Human Rights Watch kuchamembe kwa Afrika rakabudisa gwaro richikurudzira hurumende yava Emerson Mnangagwa kuti ichengetedze kodzero dzevasungwa munyika. Studio 7 anaukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemajeri vaZiambi Ziambi kuti tinzwe divi rao panyaya iyi sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Muna chuwavu gore rino, Zimbabwe yakaburitsa vasungwa churu nemazana mashanu senzira yakuderedza uwandu vasungwa ari mumajeri emunyika. Pari zvino, Zimbabwe ine vasungwa vanodarika zvuru makumi maviri, asi ichikwanisa kuchengeta vasungwa zvuru gumi nezvinomwe chete, izvo zviri kuita kuti vasungwa vagare vakamanikidzana munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Maswira sei vatere vesodo 7. Ndi nituwa chila ndundru Cape Town. Chifu changa doto hara pamsuru pa nama ikupi yao. Kuta haa nama ikupi chimbo ita iso, amuru kuita iso iso iso. Ndi iso iso cha iso cha iso. Ma iso iso ima apunya sora tiza so amuri sinu. Taku chikuo na itaka mbutanga tikifungo ti ah zingwe nguri ee murukuru vila zitane kuita sei. Patia sinu ni machinya soburi tsa so amuri cha iso cha iso. Takuo na imanji. Haiwa amanji iso amaita iso azimbo zofa so akachinja moe eduba. Tinosi ziva magumu aso nezano PFU yokuti magumu aso anomira zvakanaka. Uye ndoda kukurudzira vana veZimbabwe nekuda kwechirwere checoronavirus ichi kuti ngatingorambei tichipfeka mamaski ati sezvatengoita mazuva ese bhozi chirwere chacho hasi chapera ini chinogona kudzoka zvine simba. Saka ngatisavarairwe ba ngatingoramba tichiita zvataingoita kubva pakutanga. Ndatenda hangu.
Titi mafilas maswera sei ndi mkoma Donald Mambo Magurastenberg. Ndoda kubvumira na shangu na Honorable Lillian Timvius. Ndo wanu wakanga wafote kwa zilipa mtemu. Kwete wa sawa madina tifangia wa mtu wanatoko zani kupea. Asi hapa mkatasa kuti zeligi nufoka wange ikipindu na mfunzo. Nukuti wacha miza wakanga waka mirila bato. Re MDC Alliance pa ballot paper. Toko zani kupea wakanga mirila bato rake. Saka iwa wako sutikuwa MDC Alliance ya isi party. Waka wasa matukudi nukuti wana wanga warima ballot. Wanga warima zama vila wangari pa ballot paper wani. Saka zeligi hapa wanafoka wakanga wakanga ikipindu na mfunzo uyo. Kuti waka sumta sei. Nukuti zeligi notu wanenya nufoka upindu kwa kuchekesera wano. Kuti zaka sumta sei. Kuti iyo wanuta si batu MDC Alliance. Asipa ballot paper rakanga ripora kamiri wano mtunga mira enzo wa chemisa. Toko zani kupianga kamiri na batu rake pa ballot paper. Saka chiu saka itika ipopo.
Ini ndini Marvelous Mflanganya huye ndiri mu Washington.
Chirongwa che Live Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zviri kuitika munyaya yechirwere cheCOVID-19 munyika nepasi rose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Varairidzi voshushikana nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ava vakati hurumende yavo haisi kuzombonyikidzwa nezviri kudiwa nevadzidzisi. Masangano evagari vemuHarare nechitungwiza ochema-chema neurongwa hwemakanzuro avo hwekuda kuputsa zvivakwa zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo. Sangano reWorld Food Program rinopiwa mubayiro we 2020 Nobel Peace Prize. Tamba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at vuvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuvshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA.